Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 29 2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vachibatsirwawo neAmerica voedza kuita misangano yechimbi chimbi kuti vatsvage nzira dzekupedza hondo iri kuramba ichipararira muDRC. Tichi tarisawo zvimwe zviri kuitika munyika kunetsana kukuru kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF nengo dzebato iri dzichikandirana makobvu nematete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovatsa chigaro weSADC vadaidzira musangano wechimbi chimbi mangwana kuzeya hondo iri kuDRC. Zvichakadaro mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame avo vari kupomerwawo mhosva yekutsigira chikwata chakapandukira hurumende yeDRC chinonzi M23 vazoisawo padande mutande ravo reX kuti vataura parunare nhasi negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nezvekukosha kwekumisa hondo iyi. United Nations inoti Rwanda iri kutsigira chikwata cheM23 asi iyo Rwanda iri kuramba izvi ichipomera DRC mhosva yekushanda nevainoti vakakonzera hondo yemarudzi muna 1994 verudzi rwechihutu. Nhasi mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vaitawo musangano navakagame nemutungamiri weDRC vaEtienne Tshisekedi kumucheto wemusangano wezvemhando dzemoto uri kuitirwa muDar es Salaam, Tanzania. Ko, vatungamiri venyika dzemuAfrica ava vangakwanisa here kugadzirisa bopoto riri muDRC? Kuti tinzwe zvizhinji, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
Zvavari kuzama kuita zvakakosha nokuti hondo iyoyi inofanira kuti imire. Asi mubvunzo wenyu mukuru ndewekuti zvingabudirira here nepane nyaya. Nokuti mukatarira muchaona kuti nyaya yekuDRC yaramba ichienderera mberi. Mucharangarira kuti mumakore muma90 umu, taakuda kusvika kuna 2000, Zimbabwe yakapinda nedzimwe nyika dzinosanganisira vanaAngola. Vandopinda imomo vandodzivirira kubviswa kwanga kwaakuda kuitwa vaLaurent Kabila. Pakaitika hondo imwe yakadaro ende mukatarira ndichaona kuti hakuna kumbonachoita runyararo ikoko. Saka nyaya yekuDRC yakadzika yakadzama kudarika zvetingafunga kuti iri. Nyaya iripo ndeyekuti panotofanira kuti paitike zvimwe zvinhu zvikuru kuti kunachogadziriswa nyaya dzekuDRC. Nekuti izvozvi mukatarira pane vamwewo vari kutendeka kuti haya nyika dzekuwest ndo dziri kunyanya kukonzeresa nedzimwewo nyika dzirimomo muAfrica dziri kunyanya kuda zveufumi hwekuDRC. Ndo pane nyaya yakanyanya
taonawo America ichipindira kuburikidza negurukota rayo idzvare zvekudyidzana nedzimwe nyika vaMarco Rubio vataura navakagame kuti hondo iyi imiswe. VaTrump vangabatsira here apa?
Aizoinda nokuti iyo America yachona iri kuzviita nemoyo wose nekuti zvekutaura kwandamboita nyika dzine dzekuwesi kokoko dziri kupomerwa kuti hadzisi kuda kuona runyararo muDRC nengari yokuti DRC ine ufumu hwakawanda ende mumasango muya mahunotorwa saka vamwe vanenge vachida kungotiva kana pane mvonga mupopoto dzakadai kana pane confusion chadzimira voiramba vachi ndovhomora ufumu hwekuDRC saka teta kutarisisa kuti zvavari kutaura varubhio zviri kubva kunzi kwemoyo weamerica the american system yatingataura nechirungu kuti ine chibiso here chakadzama chokuti hondo iyoyo iyo inopera
asi semaonero enyu ingapera sei chaizvo chii chingaitwa
chinodiwa apa ndechekuti vanhu varemekedze yatingati sovereignty yevanhu vokuDRC ndokwekutanga chodiwa apa ndechekuti kuve nevanhu vane moyo inoda kuti kuve nerunyararo kwete vanenge vachingotaura zvekuti vaonekwe kuti vaite zvekuti vanoda runyararo iyo vasingadi nekuti ndo zvakonzeresa kuti parambe pane matambudziko muchataurira pandambotaura pata kuti Zimbabwe yakambopindira and zvakazobuda futi ikoko ndezvekuti kune vamwewo vemuno muZimbabwe vangava kutopamba ufumi hweikoko
avo vanga vari mukuru wemedia center vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF zvapa kuti vamwe vaende muupoteri kuSouth Africa nedzimwe nyika kana kutiza padzimba vachityira kurwiswa. Mubato iri mune gakava pakuti bumbiro remitemo rovandudzwa here kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kana kuti kwete. Vamunangagwa vanofanira kusiya basa muna 2028 asi pane vamwe vari kuti vanofanira kuenderera mberi. Vamwe vari kutiwo yave nguva yekuti mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vatore chimuti. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaDavid Masomere vanozikanwa nerekuti DJ Masomere.
Munogira vapi? Hatina kumbovaona vachidaro. Murikutaura maindividuals. Nokuti vakagwawo ndesungungova neassociation yavo inotovapo iri registered inotova nevatungamiri vakatosarudzana gore rapera kuda kana monitora kuti kune maindividuals anoti ngavazive basa
ivavo nevamwewo vatakaona vachiimba kuiroseka uko vachiti vanotsigira vachiwenga
zvavachiwenga ndakuzviona handina kuona izvozvo hazvina mbogara zvaonekwa kuda kana makangoonawo pamwe pamakaona
asi kana tiri kunzwa vamwe vari kuti aiwa vamunangagwa vanenge vakundikana nekuti uori hwatekeshera munyika uye hapana zvinobatika zvavari kuita migwagwa mizhinji yapararawo
kubva zvazvabva nyika ino nyika ino yakazvabva 1980 ndonge patakaona rusungunuko hatisati tamboona kugona kwapurezidendi wakadai ndo saka mushona tikatotanga nedhemokrasi iko kuti munhu unovotera zvaanoda zvaimba wako kana ari marodzi yangovapasungo sakapeti izvo zvaava nyika yose nekapeti hatisati tamboona purezidendi unogona seuyu ndo saka nyika yose yotapirwa yoti ngavasamira pa2028 ngapfuure mberi kusvika 2030 and beyond ini ndiri kuona kuti these are individuals uye nepfungwa dzeopposition vanopfuura mberi vachiisa confusion munyika asi nyika zhinji vanhu vazhinji vari kutsapirirwa navamunangagwa
ivo vamunangagwa vakamboti munhu anoteedzera bumbiro remitemo ko sei paine vamwe vari kuramba vakatsika madziro kuti vasaende pamuchikandigero
musati ndevamwe itisei nyika yose yava nyika yose zvino zvasa vandataura kuti hongu vakadaro shefu asi nyika yose yakuzokati ono kwakukumbira tokukumbirewo shefu mupfuure mberi kuti vision 2030 yamakati vision 2030 nyika inenge yakutapira mupfuure mberi muchipedzisa
vamwe kavanoti imi mukoma DJ pada nekutiwo makapuwa motokari nekudaro munenge muchikurudzira kuti zvirambe zvakaita mamiriro azvakaita asi vakawanda vachinonga svosve nemuromo
so kupuwa mota that was the secondary pati chokutanga chache ndekuti ugona pa president chidima kunaka kwandoku pati kutangira iyo zvabonda president nokakonda zvampira kuti ndoda kupuwa pamupi zvokupuwa kanoita accident mukona kunembiri kitchen teacher anofaya zvampira kunaka kuchena kini zvampira kundoida saka zvokunda kapuwa chii zvakanaba zvese.
Avo vanga vari vaDavid Masomera vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tina divi ratakarerekera tabatawo vamwe vanova nhengo yeZANU PF vaJeremiah Nyoka yeMabhunu vari kuti aiwa iko zvino yave nguva yavachiwenga.
Ende chinhu chandira kutaurira mukuru Blessing, this is a national agenda to stop 2030. Chipi chinhu cheZANU PF? Is nothing to do nenyaya yeZANU PF. Zvirozvo mutemo uri kuchinjwa uyu hauna kugadzwa neZANU PF yega, wakagadzwa neZimbabwe yese. Yese ana mwonzura vakanga varipo pakugadzwa kwemutemo. Saka haungobviswa neZANU PF chete, unobviswa nenyika yese. Saka nyika yese yaramba kunze kwachaba angu chete ndiye ari kubvuma vanodeziwa mari kupurasi. Saka aita hatitebve izvozvo ende nyika iri redi kuti istope 2030 ende not going to happen mukoma Blessing zvacho.
Tiri kuona vamwe makunyora kuti igore regudo.
Yes, ya gore rinori ndakaitoita zvokurotswa mukoma Blessing ndichitonzi mupongo yanga tatarisana negore iri kuti itange. Ndakaita zvokurotswa pane murume andakaona anga ari muretu, ndakamubvunza kuti ndiwani akaramba kutaura zita, asi akasiya andichumbatisa zita rekuti itaure vanhu kuti gore iri gore regudo. Hazvina kubva kune munhu bodo.
Kana muchiti gore regudo mune muchireveya, munoreveya.
Kana ndichiti gore regudo, zvinoreva kuti gore irori igore rine chekuita nekuti mutupo uyu wapedzwa nevadzimu wakasarudzwa kunzi ndiwo chete. Nyaya iripo ndeyekuti vachiwenga vari kunzi vane basa ravasina kupedzesa. Pane vakanga vanzi vaite 2017 but havana kuzosvika, vakabva vazotadza kuti vapedzese zvinhu zvaida kukasvitwa. Saka basa ravasina kupedzesa iroro vakunzi varipedzese, iwo mutupo iwoyo ndounoera baba achiwenga. Saka rakabva razonzi igore regudo guru. Harinzi gore regudo chete, asi rinotonzi gore regudo guru.
Ko kavari kuti vamunangagwa pane zvavasina vari kuti vamunangagwa vane zvavasina kupedzisa zvavanofarira kuti vachipedzise kusvika 2030 kana kutopfuurira.
Aiwa, ava vamunangagwa ava havana chavo chakwanisa kuita pachinzvimbo chekuti temu yavari yato ichipedzi. Vanhu vanoti itemu yechipiri, aiwa itemu yechipiri, itemu yechitatu. Vakasiyirwa vakapedza temu yaGushungu ndobva vapinda pa 2018 obva vatura imwe temu kusvika 2023 iyatova temu yechitatu. Kusiya vamunangagwa vachienda ku 2030 iriski senyika because vatenderedzwa nematsotsi mukoma Blessing.
Avo vanga vari vaJeremiah Nyoka yeMabhunu nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Vateereri vechino ichiziviso chakakosha, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tokupai chirongwa chatinotarisa matambudziko anosangana nevakaremara. Vamwe vanorarama neusope mumasvingo vakawana chekufarira svondo rino apo vakagerwa chirongwa chekuvhenekwa maziso nechirwere chegomarara reganda nekupiwawo pachena zvimwe zvavanoshandisa nesangano rinovamirira reAlbino Trust in Zimbabwe kana kuti ATZ. Sangano iri rainge rakabatana nekanzuru yemasvingo pamwe nebazi rezveutano. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakatanga mumasvingo musi wechipiri chichipera mwedzi unouya, asi chichaparurwawo mune dzimwe nzvimbo munyika. vanhu vari kupuwa zvemagirazi nemafuta ekuzora paganda kudzivirira zuva kana kusunscreen pachena kuti vasabatwa nechirwere chegomarara. Mukuru webasa musangano reATZ vaBusnyoni vati vakaparura chirongwa ichi kubatsira vanoshupika.
Muno mumasvingo mumucheke pamucheke clinic mangwana tinenge tiri parujeko apo tichange tichitarisa vanhu maziso pamwe chete nekuvapa magrazi uyezve kuvapa mafuta ekuzora zvikuru sei kune avo vane albinism.
Vane usope vakawana rubatsiro pachirongwa ichi vakaita saamai mimbai munyara vemumusha werujeko vanoti vakafara zvikuru sezvo vazhinji vavo vasina mari dzekuenda kuzvipatara.
Ini ndiri mumwe wevamwe vakatokolektawo mareading class avo. Chirongwa ichi ndinochifarira ende vanhu vese vane albinism vari kunzwa shoko iri vari kuzvifarira zvikuru uye paichi mukana futi wekuti tambidza mafuta edu emasunscreen ako tinowa kufara zvikuru nekuti mafuta edu anotidhurira, mafuta edu anonetsa kuwana.
Vamwewo vakaita saamai Agnes Gurune vekwamucheke vanoti chirongwa chemadziso chakabatsira vana vane usope vari muzvikoro avo vanozvarwa vane dambudziko remaziso.
Saka regai ndichiende Albino Trust of Zimbabwe nechirongwa chavakaparura chokupa vanhu vane albinism kunyanyanya vana vari kuchikoro maglasi wokuti vakwanisewo kuzviverengera, vakwanisewo kuona zvakanaka, vagobudirirawo muzvidzidzo zvavo. Saka tinopa kutenda kukuru nesapoti yavari kutipa.
Meya weguta remasvingo vaAlec Tabi vakurudzira vane usope nevagari kuti vauye vabatsirwe.
Donzvo ratinaro ndiro kuti toda ndokuti tiaita sight of the world kuti tivheneke maziso kune vanhu vanorarama nealbinism. Chokutanga toda kuzivisa kuti vese vari kurarama nealbinism muguta redu remasvingo vachanga vachivhenekwa pachena, vachanga vachipiwa maglasi pachena, vachanga vachipiwa masunscreen lotion pachena. Tichinangana zvine kudonzvo rokugwisa kenza yeganda.
Mutauriri webazi rezveutano munyika iro rakapa chirongwa ichi vana chiremba vaDonald Mujiri vati titaure nemukuru webazi ravo mumasvingo Dr. Amedas Shamu avo vanga vasingadairi nhare kana kupindura mibvunzo.
I think munhu kutaura naye zvinezvi ndi PMD because I didn't get a brief of it. Ataona PMD vanokupa madetails acho ese.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Kudzanai Masinire vanoti chirongwa ichi chakanaka chose asi vakatiwo vanhu vanofanira kupiwa chenjedzo.
Chidiki chatinogona kusvikira our low hanging fruit yokutanga-tanga kuedza kudzivirira gomarara iriri. Izvi zvinowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism, kucreata awarenessi nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi.
Dr. Masinire vanoti vanhu zvikamu 10 kubva muzana vane usope muAfrica vanobatwa nechirwere chegomarara reganda. Vatizi vazhinji vane usope vanokurirwa nechirwere chegomarara reganda pakati pemakore 30 nemakumi mana ekuberekwa. Vanyoni vati ATZ ichange ita chirongwa ichi kwemakore 5 anotevera munyika mese uye vachibatsira vakaremara nemauche madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yeMoGold Global LLC vaGolden Makusha, avo vakasarudzwa kuve nhengo yeutungamiri wesangano rinomirira mabhizinisi madiki muAmerica, reNational Small Business Association. VaMakusha vakaberekerwa kuHwedza, vakazodzidza muHarare uye vakashandawo munyika dzinosanganisira South Africa, Kenya, Mozambique neBritain vasati vauya kuno kuAmerica pamwe chete nemhuri yavo. Vanoshandawo nemudzimai wavo amai Molly Makusha vakabatana mukutanga kambani yeMoGold Global LLC iyo ine mizinda muMaryland nemuTexas. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakusha.
Tine kambani inonzi MoGold Global LLC yakarejistwa kuTexas nekuMaryland. Saka tinoonekwa kunzi tiri manhu vemasmall business. Saka nemisangano yatinenge tichipinda nezvimwe zvatinenge tichinotaura nevamwe vamabhizinisi madiki emuno muAmerica, vakaona macontributions atanga tiri kuita ikoko, zvirongwa zvinenge zviriko zvenational small business association zvinoenderana nekuda kutaurirana nemapato akasiyana siyana ehurumende kutanga hurumende smastate nemasiti muchitarisa kuti zvii zvinodiwa nevanhu vanoita masmall business saka mune muchiunza zvichemo zvenyiko saka mukuita ikoko ndopa vakaona ndopa vanti daidza vakati vamakusha uyai mupinde muleadership council nekuti munenge mune dzimwe pfungwa dzinogona kubatsira mabhizimisi saka I think ndipo pakatangira nyaya yekuti tizodomwa kuti ndipinde muleadership council NSPA
zvakakosha zvakadii tichiona nhoroondo yenyu nekwamunobva
zvinge zvine pakati wandei pazvinokosha chekutanga ndechekuti hazvinei nekuti munhu wakazvarirwa kupi wakakurira kupi asi kana ukange une donzo raunenge unaro muupenyu hwako une zvinhu zvaunoda hapana chinogona kukanganisa kuti usvike kwaunenge uchida kechipiri ndechekuti kudomwa kwatakaitwa sekutaurwa kwamaita kuti hamusiki zvarwa chemunhu asi makatobva kuzimbabwe zvinopawo chiremerera kuti even vanhu vanobva kuzimbabwe vanokwanisawo kunge vachipinda mutungamiri wemaorganization akaita seaya anozikanwa muno muamerica pasi rose saka I think zvinopawo yandingati pachinonge encouragement kune vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo izvi zvazvo
pane nguva here yekuti munofanira kunge muri muutungamiri uhu kana kuti matopinda machidziva chemo
sekutanga unopiwa makore maviri ekunge urimo mutungamiri ihwo then nekubata kwaunenge uchiti vanogona kuti ai tinokumbira kuti urambe uripo
mune zvamungataura here chasimudzirawo kutengeserana pakati peamerica neafrica
isusu semogold tine zvinhu zvakawanda zvatoda kuita asi chandingataure chekutanga ndechekuti pane chinhu chatakatanga kufokasa nacho ndechezvetourism tine urongwa hwatakaita tikanotora vanhu kubva kuno kuamerica tikaenda kukenya uko kwatakaenda tinoita inonzi golf tourism saka tikaenda tikanotamba gorofu ikoko nekunoenda kunoenzi kwenzvimbo dzatinoenda kunoona mhuri tine chikwata chiri kubva kuzimbabwe vamwe vachabva kusouth africa vamwe vari kubva kuuk vari kuuya kuno kuamerica vachiuya kuzotambawo zvakare mutambo iyo gorofu watikutaura asi pakutamba ikoko vachazenge vachisanganawozve nemamwe mapato atinoshanda nawo vakafanana neprosper africa vanhu vari kuya vazhinji vacho vana muzvina bhizinesi vamwe vakurukuru vemabhizinesi vanenge vachizosangana navo kuti vanokwanisa sei kuwana mari dzatingati maaccess to capital and also nekuti vangakwanisa sei kugadzirawo ushamwari nemamwe makambani ari muno muamerica vatinenge tichitamba navo vachange varipo zvakarepo saka tinoona kuti iyi ndoimwe mwe yatingati nzira yekutanga takaona yekubatanidza vanhu vanenge vari kuamerica nevanobva kunana zimbabwe kuti vauye vasangane vabatanidze vaite ushamwari vaone kuti zvii zvingabude zvinobatisa pundiso yemabhizinesi avo kuzimbabwe zvimwe zvinobatsirwa kuno kuamerica zvingave zvinhu zvavanogona kuexporta kuno kana kuti zvinhu zvavanoimporta vachibva kuno zvichienda kunana zimbabwe izwa
mukuru wekambani yemogold global llc vagold and makusha vari parunare kuhagerstown mumaryland muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeamerica wewhite house muzvare caroline levitt vazivisa kuti vanhu vose vari muamerica vasina magwaro ekugara zviri pamutemo vachabatwa sembavha dziri kutyora mutemo vodzoserwa kunyika yavo hurumende yeamerica iri mushishi kusunga vose vasina magwaro vachidzoserwa kunyika dzavo mukuziya nezvenyaya iyi marvelous mhlanga nyauye westudio 7 abata vanotungamira sangano reall hands on justice vari gweta vakennedy masie
iyi ndo policy yavatrump kubva vapinda sapresident kuti vachave vachidhila nevari kuti maillegal immigrants kana kuti vanhu vari muamerica munomo vasina mapepa izvi zvatikuona inoita senge yapolicy shift yehurumende yeamerica kuti kana usina mapepa kana kuti wakapinda nenzira dzisidzo haichangori nyaya yekuti uri kutyora mutemo yeimmigration but vachida kuchinja mutemo vachiti aiwa iwo unenge wakutotyora mutemo yatingati macriminal laws saka izvi zvinhu zvitoziva hedu kuti zvinhu zvokuti kana zvichizogadzwa zvinofanira kugadzwa necongress kuti mutemo wacho uve uchigadzwa saka izvi zvataona izvi zvinhu zvatikuona kuti aiwa kuenda mberi zvinhu zvichave zvichiitika muno muAmerica.
Tombotarisawo zviri kuitika kumiganhu yenyika uko kune dzimwe nzvimbo. Vechiuto veUS Marine vari kuwanikwa ivo vachiisa fenzi kuti dzidzivirire kuti vanhu vapinde munyika yeAmerica zvisiri pamutemo. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Izvi handioni senge zvingave zvichibatsira in the long term. Pozitoziva kuti nyaya yemuganhu yange yagara iri nyaya yavaTrump pavakapinda pafirst term achida kutoisa iri war yenge yakareba zvokuti vanhu vangasakwanisa kupinda. But fence yatikuona I think iri kudila nemaissues in the short term because tikuona kuti pane dzimwewo nzvimbo dziri kusouthern border dzisina muganhu unonyatsotaridza kuti panokwanisa kuva pachipindikere kana kuti kwete. Saka izvi zvatikuona vachierekta mafence imwe yemamajors avo yekuti pavanenge vachidilawo nevanhu vanenge vachipindawo nedzimwe nzvimbo vakaisawo kana fence zvinoita senge zvinorijisa vanhu vanenge vachipinda muAmerica nokuonawo futi kuti timauto ave kuva achiprotekta that area iyoyo yesouthern border yemuAmerica.
Tinoona kuti nyika yeColombia yakatowanikwa iyo ichitumira ndege kuti itore vagari vayo vari muno muAmerica avo vanga vasiri kugara zvisiri pamutemo. Shure mekunge vaTrump mutungamiri weAmerica vati ivo vachawanikwa vachivapa zvirango zvatingati matarifs. Munoona zvichizoitika kune dzimwe nyika here izvi?
Munoona zvichiitika kune dzimwe nyika nokuti zvakaitika ipapa pazvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti vaTrump vanga vachareacta in that way. But reaction yavo yavakaita ndiyo kutadza kuti aiwa nyaya dzeimmigration in very serious. Saka kana vanhu vanenge vadipota vachibva kuAmerica vari vedzimwe nyika kana nyika idzodzo dzakaramba, then vachaitawo mamwe matano ekuti vadile nawo. Saka nyaya yematarifs tinoona kuti yanga iri nyaya yekuti sezvo Colombia iri one of my biggest traders neAmerica zvanga zvichaafektawo ivo kana vakasatorawo vanhu avo.
VaKennedy Masie Igweta vanga vachitaura vari kuTexas naMavelas Mhlanganyawo yeStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makati kuStudio 7, nyaya yangu yandoda kuti ndizotaura kwamuri ndevamunangagwa. Vamunangagwa vanoita semwana muduku asina masano. Zvinhu vanoita zvese zviri pachena. Izvino vakapoliticiza maveterans vakamapinza muSANPF makaora macho. Vaida kuoresa squad yese maveterans kuti aoresa ivo. Zvinonyadzisa. Izvino maveta asunura. Akuda kuti aonewo zvataiona taizviona kubva kudhara kuti zvasina kwazosvika izvi. Vanoda kubira vanhu mari vachingounganidza mumba kwavo nemadhaimonds avakasoma kare. Vakaba kuDRC, vakaba kuAngola, vakaba Mozambique, vakabaze muno muZimbabwe kuchiyadzwa kundi kwavo. Vakavaridzodanwa vamunangagwa. Chokwadi, vamunangagwa vachafa vachitambura. Kana vakachenjera, Mwari havazvidenzi. Vakanyarara zvavo asi Mwari vanoziva. Vamunangagwa ngavaregi kudaro. Chokwadi chokwadi tatambura muno muZimbabwe.
Vakadiko vashamarari veStudio 7. Haisu tinofara isu. Zita rangu ndo iMoses Sasu. Tinobva kuZimbabwe kuMasvingo. Nyaya yehuru yehurumende iripo iri kutonga iya inini sokuona kwangu inini ka hapana chinhu chiri kumboitiwa. Vari kungoda kungosiya vaba mari chete. Vanoda kungoba upfumi hwenyika vachisa kumba kwavo kuti vaone kuti vanhu vari kutambura havambotozvioni. Ingade zvaipainisika. Isusu sepofu, tisu tinofanirwa kutaura kuti tiri kuda president wakati. Pasina chinoitika, pasina musindo kana chii. Tongotanga kuti isusu president wedu watinoda ndinhingi. Izvizvi zveZANUPF tombomira izvi. Nokuti tahwano kunyeperwa. Takanyepegwa kubva kudhara kusikaiye zvinhu hapana kana chinhu wani chinombobuda. Akambomuone president wokuti kana mamuvhotera. Ahwina chaiko chaiko achiziva kuti nini ndakavhote pane vanhu ndikahwina. Vanhu vochema chema kuti mitengo yakwira. Zvonzi kana usina chokukwidza kwidza bhurugwa rako. Saka zvino yatoti pandiri panapa ndikangokwidza bhurugwa rangu chete zvinhu zvese zvatonaka. Vanhu vemuZimbabwe pepukai mhani.
Aiwa tinotenda vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk apo tiri kutaura nevari kunze kwenyika nezvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika atonge kwemakore akawandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Soku izika